Ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu chikunguru 13-2018. Zimbabwe Electoral Commission inoti kuvota pachishandiswa posho kana kuti postal voting kuri kuenderera mberi uye mutemo wesarudzo haubvumidze kuti zek vemapato ezvematongerwo enyika kana vanoongorora sarudzo vange varipo sezvo kuvota uku kuchifanira kuitwa muchivande. Muchuchisi mukuru wenyika kana kuti Prosecutor General Advocate Ray Goba vanomiswa basa chiripo ripotyo. Vachipomerwa mhosva dzine chitsama dzinosanganisira kukundikana kuroverera kumataredzi mhosva vanhu vakapara mhosva. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance nevamwe mapato anopikisa vanoratidzira mubulawayo vachitsutsumwa nekusajeka kwekuvhota kwemapurisa vachishandisa postal voting. Mutungamiri wezanopf uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vanoita musangano nevatsigiri vebato ravo rezanopf kuLupane mudunhu reMatebeleland North. Mubatanidzwa weMDC Alliance unoita musangano nevatsigiri vavo mudunhu reMutasa Central uko vachamirira mubatanidzwa uyu musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vari kutaura. Mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition unoti mauto anenge akapfeka mbatya dzavo ari kukanganisa misangano yayo pamwe nekutyisidzira vatsigiri vavo kumasvingo South kunyangwe hazvo Zimbabwe National Army yakaramba kuti ine mauto ari kuita izvi. Makwikwi emutambo wenhabvu wepasi rose eFIFA World Cup ari kuitirwa kuRussia anonanga kwamvura yacheka makumbo zvikwata zveCroatia neFrance zvichidamburana mufainari nemusi wesvondo. Muchirongwa cheLivetalk na 8pm tiri kutarisa nyaya yekuvhota pachishandiswa postal voting iri kuitika munyika nekunze kwenyika pari zvino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai ama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tichange tiri kutarisa nezvematongerwo enyika.